Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wemuvhuro, zvita 3, 2022. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupinda muSouth Africa zvisiri pamutemo zvodzoserwa nechisimba kumusha.
Leadership yedu including the president vakatakwa murikuona zvakatika kumasvingo muno zvakatika tichitanga gore vachiterwa kuita zvavo zvitungwa which is issue yakatinetsa because mukuru wedu vakamataka vakaita zvinhu zvese zvavakaita zvandataura asi vakasvika pakutiye unofanira kuti achikuwadziwa
vezvematongerwo enyika vanoti gore ra2021 ranga risina kumira zvakanaka munyaya dzekodzero dzevanhu Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevashanu kana kuti 15 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana matanhatu ane makumi matanhatu nevaviri nevana kana kuti 664 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine makumi matatu nevaviri kana kuti 5032 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 vachisvika pazviuru mazana maviri negumi nemana zvine mazana masere nemakumi manomwe nemasere. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi matatu nezviviri nemazana masere ane makumi matanhatu nevana kana kuti 4,132,864. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi mana nezvina nemakumi maviri nevasere kana kuti 3,144,028. Vabayiwa nhomba kechitatu kunyanya vashandi vemuzvipatara vakwegura nevamwe vane zvirwere zvinogona kuvaisa munjodzi yekufa nechirwere cheCOVID-19 vave zviuru zvishanu nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemaviri kana kuti 5,952. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawanawo nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Hurumende yeSouth Africa inoti yaisa mapurisa panzvimbo zhinji mumigwagwa inobva kubhodha reBait Bridge, chinangwa chiri chekubata vanhu vanobva kuZimbabwe vachipinda muSouth Africa vasina magwaro akakwana. Gurukota rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa, Dr. Aaron Motsoaledi, vanoti nyika yavo ichabata nekudzosera vanhu ava kuZimbabwe nechinangwa chekumisa vanhu kuti vasapinde munyika iyi vasina magwaro akakwana. Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti zviri kuitwa neSouth Africa zvagara zvichiitwa makore ose panguva ino.
Maroadblock aya hazvinhu zvagara zvinongoitika. Pese panofamba mabhazi vahwande paya nyangwe nguva ipi kungoti vamutsvaredi vanenge vasina kunge vaepfuura nepo. Maroadblock agara anotori gara ariko anotowanda kudarika aka maira vatu wane shawaya vani vagara vani kupura pane ma roadblock tingataura nezve ma roadblock vanenge vatopfuura paborder chaipo pakatoiswa mutsara pakatoiswa waya pakaiswa electric fence pakaiswa vanhu pakaiswa masoja kadai zvizvi zvinosenza zvese zvizvo vahwande vanhu havaimbonosvika kubva ubhabho kwavaritaura nezvako kupi nekupi kunzi asisa ma roadblock kana zviborder richisenza sei vari vachisa mamuma roadblock ivo vanhu vachigo ivo vaine border rinokwafa hunge rine richirambidzwa vanhu kuti musadarika apa paine masoja paine zvese saka igaro ziva kuti aiwa masoja vanhu vehome affairs vagara vanenge variko and vanhu vanenge vakatozvigadzira izvozvo vanongonetsa mazuva mairi ekutanga nematatu asi vanotozojairawo kuti aiwa vanhu kwavari kubva uko kunotamburwa vanhu vavari kubva uko kune nhamo vanhu vavari kubva uko hakuna cheuviri vanhu kwavari kubva uko kune nzara hakuna donodzo hakuna zororo saka vanopedzisira vazozvinzwisisa kuti aiwa regai vanhu vaende havana mhosva yavari kurupara asi kuti vanhu vatambura vashaya chekubata vanhu vasiri kuenda kunoba asi kuti vanhu vari kuenda kunotsvaga mabasa vanhu vanotori nemabasa avo avanosenza zvakasiyana siyana saka naizvozvo ndo mamiriro azvine zvakaita vahwande wayo
ko nyaya yekugara nekushanda muSouth Africa nemagwaro kana kuti Zimbabwe exemptions permit munoiona sei vajuru
kunyaya yemapermits maZimbabwe exemption permits vanotsikawo madziro asi zvinobatsirei kuti mune mamillions emaZimbabweans ari muSouth Africa asina mapepa votanga kukumura vane mapepa kukumura mapepa vachivagujunura vachivaita vachiwedzera uwandu hwevanhu vasina mapepa ndinovasanga kuti vakaita mistake hombe ipapo haisi mistake kuti vafanga vachidada nayo minister Mutswaledi yekuti havasi kudzokera shure panyaya yekusapa zvizvarwa zvezimbabwe mapemitsi izvo zvakanga zvagara zviine mapemitsi vangowedzera kushaya zororo kuhurumende yeSouth Africa vachitumira vanhu ende chinoshamisa vahwande ndechekuti mota dzinenge dzichitakura vanhu dzichivaendesa kuZimbabwe dzinongodzoka dzakazara vanhu vanongoripa votowana transport yekudzoka nayo zvekare saka zvinobatsirei hapana chavanenge vachingoita kungoitisa vaya vanenge vatakura vanhu mari kungoitisa mapurisa mari muSouth Africa hamusi munobva manyanya kusungwa vanhu zitereki kana munhu akabatawo zvake chimwe chinhu muruoko saka nyaya iyoyo haisi nyaya yekuti inyaya itsva kana kuti ingavhundudze ende zvekare muna January zvagara zvinongozivikanwa kuti vanhu vakawanda vanenge vachibva kuZimbabwe vachienda kuSouth Africa vachinotsvaga mabasa uye vanga vari pamabasa avo vachidzokera kumabasa ikoko
avo vanga vari mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura vari parunare kuSouth Africa natanonoka wande weStudio 7 vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nemapato anopikisa vanoti 2021 igore range rakaoma zvikuru sezvo vanhu vaimbunyikidzwa pamwe nekutyorerwa kodzero dzavo pasina matanho akatorwa munyika inozviti ine utongo hwejekerere. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa RMDC Alliance vaGift Ostalosis vavanoti gore rese hurumende yeZanu PF yaishandisa denda reCOVID-19 kurambidza vanhu kuita misangano, kuratidzira kana kurambidza vanhu kutaura zvavanoda. Vanoti vatungamiri vebato ravo vakaratidzira kana kutaura pfungwa dzavo pane zvaiitika munyika. Vakasungwa asi vasizi vavati chikuru chakanyanya kuvatsamwisa inyaya yekurwiswa kwemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa apo vakatanga kupinda mumaruwa vachisangana nevatsigiri vavo.
Leadership yedu including the president vakatakwa muri kuona zvakaitika kumasvingo muno zvakaitika tichitanga gore vachiterwa mota dzavo dzisungwa which is issue yakatinetsa because mukuru wedu vakamataka vakaita zvinhu zvese zvavakaita zvandataura zvina asi vakasvika pakuti iye unofanira kuti achikuwadziwa ndosaka vakati pakupedza kwegore unofanira kuti achibatwa ochirohwa ochisungwa zvatakaona zvisika kubva kumasingo nepese patafamba nyika iyi.
Mutauriri wemdct vawitness duve vati wavana kufara kuti COVID-19 yakashandiswa kuvarambidza kuita misangano, asi bato reZANU-PF raibvumidzwa kuita misangano yaro.
ZANU-PF yaiita madiro acho china kuadressa mameeting makuru savachiita super spreader yeCOVID-19, asi isusu vemabato anopikisa tichirambidzwa kufamba tichisungwa nemapurisa vamasenators edu akasungwa kuchocholo nenyaya idzodzi dzekuadressa mameetings padenda reCOVID. Saka demokrasi haisati yanyanyosvika pachinano yatinoda.
Vamwe vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaCedric Muradzikwa vanotiwo ichokwadi kuti zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka munyika muna 2021 sezvo mapurisa nemauto achiri kushandiswa kudzvinyirira vanhu.
Chekutanga pane zvizhinji ngatikumbunyikidzwe kwekodzero dzezvizvarwa zvemunyika muno. Tikaona vanhu vazhinji vachisungwa, vamwe vachirohwa nemapurisa zvisina tsarukano. Iri mhaka nechikonzero chekuda kuti vaburitsewo pfungwa dzavo pane zvinenge zvichikanganiswa kuda muhurumende, kuda mune zvematongerwo enyika. Chechipiri, ndinoona pasina chakaitwa nehurumende iripo pakuti pave neutongi hwegutsa ruzhinji runganzi ruya demokrasi.
Asi mutauri weZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa vanoti izvi zviri kutoitika vachiti kukokwa kwavamunangagwa kuGlasgow kumusangano wekushanduka kwemamiriro ekunze muna Gumiguru ndicho chinhu chikuru chakaitika panyaya iyi.
Taakuda kuti tiite kama utsvane nyika dzese, isi hatidi mhandu panyika pano, tinongoda kutsvaga shamwari. Saka trip yekuScotland kuGlasgow climate conference yakatifadza zvikuru sebato, yakafadza vana vemuZimbabwe kuti taakumanyika dzekumadekero dza rusvuta rwaakuita rushoma, ukama ndohwaakuwanda.
Vanotiwo kunyange hazvo paine zvirango zvakatemerwa Zimbabwe, hurumende yebato ravo iri kukwezva vekunze vakawanda kuzosima mari dzavo munyika. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti zvinhu zvinogona kugadzikana munyika upfumi hukasimuka kana bato riri kutonga reZANU-PF rikataurirana nekushanda pamwe chete nebato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa. VaMutsvangwa vanoti ZANU-PF yakazvipira kutaurirana neMDC Alliance, asi pasi pegungano rePolitical Actors Dialogue vachiti chakakosha kuti mapato ese aite zvinoita kuti vanhu vagute nekugara zvakanaka.
Takutarisira kuti pachave nematurity kumapati ese, zvikuru nisasirovachamisa kuti ribatirane nevamwe vari muPoland, titaurirane kuti tifambidzane. Nyaya yekuti ndiri mbimbindoga, ndiri shasa, iwo wakakundwa muelection woti inini ndipa namba 2, ndini mukuru wenumber 2, ingasivava mukuru wenumber 1 tiri kubvuma kutaurira nevamwe vatse vakaru. So unorambirewo kuti uri number 2 ubvume kutaurirana nevamwe. So ndinoo zvatiri kutarisira, tinoda kuti nyika yedu ienderere pamberi.
Asi vasiziva vanotiwo MDC Alliance yakazvipira kutaurira neZANU-PF asi kwete pasi pePollard, vachiti vanoda muyananisi asina divi raakarerekera.
Nangagwa haagoni kuti titanetsana, watora mbudzi dzangu onoti huya ndikuuze kuti ndichakupa mbudzi sei. Aiwa, hapana uya mumwe munhu muvakidzana anoti no, iwe wakatora mbudzi, iwe unofanira kudai, tigarisanaye kutiende mberi. So ndo maconditions atakaseta takaita extra independence, tochitaura kuti nyaya zvichibvira pa2018 ndezvipi zvakakanganisika, tochigadzisa sei kuti tigadzire sarudzo dziri kuuya muna 2023 yatinoti roadmap, kuti timekesho kuti hatidzokorore dambudziko rakaitika 2018 ekuti vanhu vanorohwawo vachishudhawo masiko ekunoshayikwa nyaya legitimacy.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuKenya vanoti vari kutsvaga nhengo dzechikwata chinopfurukidza mwero cheAl-Shabaab, idzo dzinofungidzirwa kuti ndidzo dzauraya vanhu vatanhatu nhasi mudunhu reLamu iro riri kumuganhu neSomalia. Asi hapana achabuda pachena achiti ndiye auraya vanhu ava. Gavhuna wedunhu reColorado muAmerica vaJared Polis vashanyira nzvimbo dzakaparadzwa nemoto. Dzimba dzinodarika chiuru chimwe chete dzakaparadzwa nemoto nezuro mudunhu reBoulder County. Moto yakadai ikunzi iri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze, sezvo kunyange hazvo iri nguva yechando kuColorado kunonzi kuri kupisa zvakanyanya munguva ino. Zimbabwe iyo yave nenomba zinodarika mamilioni gumi nematanatu ichiri kutatarika kubaya vanhu nomba sezviri kuitikawo kunyika dzakawanda dzemuAfrica. Vanhu vanotidarika izvishoma zvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20% ndivo vabayiwa nomba mbiri munyika kusvika pari zvino. Kunyange hazvo chinangwa chehurumende chaive chekuti vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana vange vabayiwa nomba yecovid-19 mukupera kwegore rapera. Asi kunyange Zimbabwe isati yasvitsa uwandu uhu yatangawo kubaya vamwe vanhu nomba kechitatu. Kunyangwe hazvo vamwe vanhu vakawanda vachiri kuzengurira kubayiwa nomba, mukuru anoona nezvekudzivirira chirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanoti nomba inobatsira nekuti
mumwe wedu godokori tingati vanoshandira kuri kwapathology lab University of Zimbabwe wariwo mumwe member expert advisory committee yedu vakaongorora nhamba idzodzo kuti vaone kuti kana ukatarisa nhamba dzevanhu vari kufa nechirwere ichochi wanozoita mapostmortem wachianalyza data kumalebhu kwavo ikoko wazhinji wacho wakamira sei, wakatititaura kuti wazhinji wacho vanopfuura 90 vanenge vasina kubayirwa nhomba. Zviri kutoitika kuno ndo zviri kuitikawo kumwe, zvichirova kuti ndo zviri kuita kuti tirambe tichingopusha kuti vanhu vese veoka mabayirwa. Munogona kuvharidzira kuti musabatwe nechirwere zvakasimbarara zvakanyanya iyetetiteziye dhizizi kana kuti munovharidzirawo kuti musanofe nechirwere ichi.
Nyanzvi dzinotiwo pane zvinhu zvakawanda zviri kukonzera kuti vanhu vasade kubayiwa nhomba zvinosanganisira zvimwe zvitendero, uye mashoko anonzi nenyanzvi ndeenhema ari kutenderedzwa pamadande mutande akasiyana-siyana achikurudzira vanhu kuti vasabayiwe nhomba. Vamwe vanenge vachityisidzirwa kuti havazoite mbereko. Vamwe vanhu vari kushayawo chivimbo nenhomba vachiti vamwe vakabayiwa nhomba dzose mbiri kana nhatu vari kungorwara. Asi nyanzvi munyaya dzezvezvirwere zvekutapuriranwa muzvinafundo Davidson Saungweme vanotiwo kushanduka kwechirwere kana kuti virus ndiko kunopa kuti chirwere chiuye nedzimwe mhando.
Mavariants ari kuitika yakaita sedelta neomicron mavariants anenge akwanisa kuchinja zvokuti yakunzvenga maantibodies kana kuti masoja emuviri atakagadzira kuti tirwisane nayo. Saka solution hombe ndeyekuti vanhu vanofanira kuvaccinatiwa pamwe chete nokuramba vachishandisa mamask nokuti inoramba ichingochinja. Saka chinonyanya kutyisa ndechekuti ikachinja inokwanisa kuchinja zvokuti even mavaccine atinawo haachakwanisi kunyatsoshanda. Ndozvinonyanya kutyisa paningi pamavariants iwawo.
Ko, hurumende yeZimbabwe ingaite sei kuti vanhu vakawanda vabayiwe nhomba? Tabvunza mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike.
Zimbabwe inotofanirwa kuvandudza mabasa ayo ekurudziro ekuti vanhu vange vachibayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Tinofanirwa kuimprova yatinoti information packaging iya, etiise kakunyengetedza vanhu uye vanhu vachinyatsobudirwawo pachena njodzi yekusabayiwa uye zvinokunakirei kana iwe wakabayiwa. Hatingangoramba tichishandisa mastrategies mamwe chete awo atakabvira tichishandisa kubva zvatanga chirwere checovid-19. Nyangwe musikana chaiye mapfimbirwo aitwa vana mai vedu nemapfimbirwo akuitwa vasikana vanhasi hazvingafanane kwete, kwakutoshandiswawo kamatactics manyowani.
Nhomba muAfrica dziri kuuyawo kuburikidza nesangano reAfrican Union pasi pechirongwa chinononzi Vaccine Acquisition Trust kana kuti AVAT nechimwe cheWorld Health Organization chinonzi COVAX. Asi munyika dzakaita seNigeria, Malawi neSouth Sudan dzimwe nhomba dzakapiwa nyika idzi dzakapiswa sezvo mazuva akatarwa kuti dzinge dzashandiswa ainge adarika dzichiri mumatura. African Union iri kuchema-chema kuti dzimwe nhomba dziri kuita zvekurasirwa kuAfrica. Sangano iri rinotiwo chimwe chiri kupa kuti zvinetse kubaya vanhu nhomba inyaya yekuti dzimwe nyika dzemuAfrica hadzina zvimwe zvikwanisiro zvinoda kushandiswa mukubaya vanhu nhomba zvakaita semaface mask donje, motokari dzekutakura nomba kuendesa kune mamwe matunhu kana oma firiji ekuchengetera dzimwe nomba dzinoda kugara pano tonorera. Sangano re Tony Blair Institute for Global Change rinoti nomba dzinosvika zvikamu makumi mana kubva muzana dziri muAfrica hadzina kushandiswa nezvikonzero zvakasiyana siyana. Vanhu varikuita maonero akasiyana siyana pamamiriro eupfumi hwenyika, vamwe vachiti veruzhinji varikunonga svosve nemuromo, asi vamwe vachitiwo upfumi hwenyika huri kugadzikana. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira maindastry munyika reConfederation of Zimbabwe Industry, Vakurai Macheza, vanoti kunyange chirwere checovid chakavhiringidza zvinhu gore rino, vemaindastry munyika vakashanda zviri nani kana zvichienzaniswa negore rakapera. Asi Macheza vanoti nyaya yekushaya mari yekunze ndiyo yakanyanya kukanganisa zvinhu. Panyaya yange yoramba ichitaurwa nezvayo yekuti hurumende yotora danho rekubvisa mari yemuno koshandiswa mari yekunze chete sezvakamboitika pakati pemakore a2009 na2019, vamacheza vanoti havaone izvi zvichibatsira. Vanobvuma kuti musika wemari yekunze kana kuti Reserve Bank of Zimbabwe Foreign Exchange Auction hausati wave kushanda zvakanaka, asi vanoti izvi zvinhu zvinogona kugadziriswa kusvika nyika yave kukwanisa kushandisa mari yayo pache zvayo. Vakambo wegurukotara zvekubudirira kwehupfumi muhurumende yemubatanidzwa uye vari nhengo yeMDCT vatapira mashakada, vanoti kunyange hazvo hupfumi husina kukura nezvinhano zvayo zvakatarisirwa nehurumende zvinhu zvainge zvakatigadzikanei.
Average Southern Africa is about 3.5%. Global average is about 4.5%. Saka we are not doing bad. Tirikuita zvenyu. Asi problem ndiyo kuti kufura kweikonomi ikoko hakusati kwafiriwa navanhu vazhinji nekuti mabasa hasati aonekwa. Nzara iri kuramba iripo. Saka ndozvimwe zvinhu zviriko kunoona vanhu kuti havasati vafila kufura kweikonomi.
Pave nenguva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakuru vakuru vehurumende vachitaura nezvekukura kwehupfumi vachiti kune vekunze kunyanya vanobva kunyika dzakabudirira dzakaita seChina, Russia nedzimwe dzinoonekwa seshamwari dzeZimbabwe dziri kusima mari muno kana kuti foreign direct investment. Nekune rimwe divivo vamunangagwa nevamwe vavo vave nenguva vachichema chema kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika nenyika dzekumavirira zvisiri pamutemo ndizvo zviri kuvhiringidza upfumi hwenyika. Asi nyika idzi dzinoti nyaya yehuori nekutadza kutungamira ndizvo zvakanganisa upfumi hweZimbabwe. Vamashakada vanoti rimwe rematambudziko akatarisana neupfumi inyaya yekushaya mari yekunze inosimwa munhu. Panyaya yekushandiswa kwemari yekunze munyika, vamashakada vanotiwo pane dambudziko guru rekubudiswa kwemari yekunze zvisiri pamutemo, vachitiwo hapana nyika inogona kuramba ichishanda isina mari yayo pachayo.
Nekutenjwa isu Zimbabwe kuzvimirira tega senyika ine mari yayo kana tikagadzirisa zvinhu zvinoita kuti dhora rishaye vhalue, tikadhira neinflation nespeculative behavior inoitwa navamabhizinisi edu anokwiza mitengo, tinogona kuzosimba ne
Va Felix Chari, mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zveupfumi, vanotiwo upfumi hwenyika hwakasimukira kana zvichienzaniswa nemakore apfuura, asi izvi hazvina chazviri kubatsira kana kuchitariswa mararamiro everuzhinji.
Pamusoro pedambudziko rechirwere checovid nekushayikwa kweforeign currency, Zimbabwe ina matambudziko akawanda anozviringidza kusimuka kweupfumi hwenyika. Matambudziko aya anosanganisira kukwira kwemutengo kwezvinhu muzvitoro, kuderera kwemihoro yavashandi, kushayikwa kwemabasa uye kugara kushayikwa kwemagetsi kunokanganisa production mumaindastry.
Mashoko aya atsinirwa nevakambotungamira sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaPeter Mtasa, avo vanoti mushandi ari kutambiriswa mutero wembwa.
zvakanyanya kubatwa kumeso nekutaurirwa kuti upfumi hwakura zvakadii mugore rino kana gore ripi. Tinotarisa kuti kukura kweupfumi kwashandura upenyu namararamiro evanhu zvakadii, matambudziko evanhu apedzwa here. Takatarisa gore ra2021 tinoona kuti hapana chatingapembera kunzi upfumi hwakwira kana kuti pane zvaitika muupfumi hwenyika, nokuti chidimu chepakati nepakati chavanhu vese vemunyika ino vari kurarama muurombo hunosiririsa.
Vamutasa vanotiwo hurumende inowanzoda kuvanda nemunwe ichitaura nezvezvirango, asi rimwe rematambudziko makuru ari kuvhiringidza upfumi hwenyika inyaya yehuori, vachitsinira kuti nekuda kwedambudziko iri nyika inorasikirwa nemari yakawanda inogona kuunza budiriro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7.
Pamusoro kwasaiti shamara veStudio 7. Ana mukoma Jonga, ana mukoma Tanonoka, vana Blessing, vana Tandikile Sibanda.
Happy 22 Zimbabwe nevashamara veStudio 7, atidzokere tovhota vanhu kuZimbabwe. Ngatirege kutiza mbavha idzi, nokuti kana mbavha ikauya ichibayiwo itiza, vanoona kuti inoita kudzara vanda chaiko chaiko. Yazviona kuti watiza sezvatiri kuita izvi, ngatirege kutiza mbavha, atidzokere tinovhota vanhu kumusha uku. Kana pakatoipa pakatoipa once, because hapana kusiri kufa.
Machinja machinja, happy new year. Nare vatikomborere gore rino ra2022, da kuti gore rino iro rinouya 2023. Mukomana apinde hake pachinzvimbo chake chaakapuwa naMwari.
Ayo anga ari mashoko atumirwa nevateereri veStudio 7 vachitaura zviri pamwoyo pavo. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika mugoredzva ra2022. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Vanhu 15 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupinda muSouth Africa zvisiri pamutemo zvodzoserwa nechisimba kuZimbabwe. Vezvematongerwo enyika vanoti gore ra2021 ranga risina kumira zvakanaka munyaya dzekodzero dzevanhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.